Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 15 Gunyana 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kana zvichinzi hakuchina magetsi, automatically zvinobva zvatotaura kuti hakuna zviri kufamba kumabhizimusi. Chinotanga magetsi, chinotevera kubudirira kwemabhizimusi. So hazviiti kuti vati ivo hakuna magetsi nekuti mabhizimusi ari kubudirira.
Zesa inoti kudzimwa dzimwa kwemagetsi chiratidzo chekuti zvemabhizimisi zviri kufamba zvakanaka, naizvozvo panoda magetsi akawanda.
Ike zvino tava kuma600 uko, tichaguma papi zvatiri kuteverera black market yatisingavoni kuti iri papi. Iyo black market yacho yadii kunge iri inodonha ichinobatana nezimudhora rinenge rakasipa.
Uremu hwedhora remunyika hunoramba huchidonha. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kambani yemagetsi yezesa inoti magetsi acharamba achidzimwa-dzimwa nokuti zvinhu zvakamira zvakanaka munyaya dzezveupfumi, naizvozvo mabhizimisi ari kuita basa rakawanda zvokuti zesa iri kuremerwa. Mugwaro rakabudiswa nemusi wechipiri, kambani inoona nezvokuparadzirwa kwemoto wemagetsi reZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company inoti muchina unobudisa moto wemagetsi kuhwange wakanga usiri kushanda zvakanaka. Mashoko ekuti magetsi ari kushayikwa nekuti zvemabhizimisi zviri kufamba zvakanaka uye nesimba zvashorwa nenyanzvi mune zveupfumi hwenyika, amai Chenai Mutambasere avo vaudza Studio 7 kuti zvemabhizimisi hazvingashandi zvakanaka pasina magetsi, vachiti magetsi ndiwo anofanirwa kuvepo kutanga mabhizimisi agoshanda zvakanaka.
Chinonyanyonetsa panyaya yekushayika kwemagetsi munyika, tinoona isusu kuti hurumende haidi kubuda pachena pekunyatsonzwisisa kuti kana kuti inatsopatsanangudzo kuvanhu kuti chii chiri kuitika. Nekuti kana ivo vachiti magetsi ari kushayikwa nekuda kwekuti munyika mune development, mune zvakawanda zviri kuitika, ndo zviri kushandisa magetsi. Asi tinoona kuti nyika yedu yeZimbabwe iri kutosara kumasure nekuda kwekushayikwa kwemagetsi. Nekuti magetsi edu hauyi nguva zhinji, avo vanogadzira mamanufacturing companies vanenge vasingakwanisi kuwana energy kana magetsi akakwana ekuti vagadzirise zvavanofanira kuzvigadziriswa kuti nyika ienderere mberi. So chekutanga tinoti kune vehurumende, ngatitaurei pajekerere kuti chii chiri kukanganisika munyika. Chekutanga chatinoona munyika inyaya yeumwori. Umwori ndiwo hwapedza mari. Kana takaramba tichiita umwori, tinoona kuti hapana chinobudirira. Mari dzinofanira kunge dzichienda kunogadzira magetsi, kana idzo mari dzinofanira kunge dzichienda iko zvino takatarisana nenyaya yerenewable energy nekuda kweclimate change. Tingadai tiri nyika iri kuita sei, iri kuisa pamberi nyaya dzakaita serenewable energy. Asi isusu muZimbabwe tinoramba tichikuramba tichidzokera kumasure.
Zesa inoti iri kutadza kuunza munyika magetsi akakwana nokuti zvemabhizimisi zviri kufamba uye mabhizimisi ari kuwedzera. Mungati zvamabhizimisi zviri kufamba zvakanaka here amai Mutambasere, uye ari kuwedzera zvakadini?
MuZimbabwe hatingatarisiri tichiti isusu zvemabhizimisi zviri kufamba. Nekuti kuti mabhizimisi afambe kunofanira kunge kuchiva nemagetsi. magetsi ndiwo anoshandiswa kuti avo vanogadzirisa ma manufacturing companies kana naivo vari ku agriculture kuti vaprocesse agriculture vanofanira kunge vachiva nemagetsi. Saka kana zvichinzi hakuchina magetsi, automatically zvinobva zvatotaura kuti hakuna zviri kufamba kumabhizimusi. Chinotanga magetsi, chinotevera kubudirira kwemabhizimusi. So hazviiti kuti vati ivo hakuna magetsi nekuti mabhizimusi ari kubudirira. Nekuti dai kune magetsi, mabhizimusi achibudirira, magetsi asingashaikwe.
Sekuona kwenyu amai Mutambasere, chii chiri kukonzera zvese kuti itadze kuunza magetsi akakwana munyika?
Chinonyanyonetsa muZimbabwe panyaya yemagetsi ndeyekuti isu tiri muZimbabwe hatikwanisi, hatisati tava neinfrastructure, hatisati tava nezvinoita kuti tikwanise kugadzira magetsi anoenderana nedhimandi yemagetsi munyika medu. Hatisati takwanisa isusu kuprodusa magetsi akakwana. Naizvozvo zvinoita kuti tive tinotsvaka magetsi kune dzimwe nzvimbo dzakaita seSouth Africa. Ukowo kuSouth Africa kwachona tinenge nedzimwe dzenguva tinenge tine zvikwereti, nedzimwe dzenguva mari yacho yekuti tiita sei tinotsvaga magetsi kuSouth Africa hatina. Zvakare tinotarisira maprojects akasotsangwa kare kare. Ndakatarisa kana kuti nenyaya yehwange Colliery yakatangwa kubva 2014 tichikwereta mari tichiti tinoda kuzvigadzirisa. Kusvika naiko zvino hatisati tagadzirisa. Tinotarisa zvakare kuti takatarisana nekariba inova iyo inotibatsira zvakare kuti tigadzirise magetsi munyika. Kuti kukariba tiri kuwana here zvakakwana, kuti kukariba kwakagadzirisika here zvakakwana. Zvinhu zvese izvi hazvisati zvarongeka munyika. Vehurumende vange vane nguva yakareba kwazvo vachiti vachazvigadzirisa. Asi kutaura kwatinoita iko zvino hazvisati zvagadzirisika. Zvakare nyika yeZimbabwe haina mari. Kana tichiva tisina mari, hatikwanisi kuti tigadzirise zvinhu zvinoda kugadziriswa. Sei tisina mari? MuZimbabwe tinoona kuti mari hatina nenyaya yehumwori mumahofisi ehurumende. Hurumende yedu haisi kukwanisa kuti idzivirire humwori. Humwori uhu ndiwo hunoita kuti isu senyika tisakwanisa kugadzira magetsi akakwana anoenderana nezvinodiwa munyika.
Amai Mutambasere, ndezvipi zvinofanirwa kuitwa nehurumende kuti nyaya yemagetsi ifambe zvakanaka, uye ane dzimwe nzira here dzingashandiswa nehurumende kuti nhamo yekushayikwa kwemagetsi igadziriswe?
Zimbabwe inofanira kutarisira kuti itange kushandisa dzimwe nzira kugadzira magetsi dzakaita sesolar energy. Pare zvino ndinotenda kuti tinoshandisa less than 10% kuda 1% of potential yatinokwanisa kunge tichiwana kubva kusolar energy. Naizvozvo hurumende inofanira kunge ichitarisira kuti iwane mari yekuti iise mainvestment ekuti titange kushandisa masolar heaters, titange kushandisa solar power kuti tishandise kugadzira magetsi, kuti tiwedzere magetsi ari kugadzirwa munyika yeZimbabwe. Zvakare tinoda kuti hurumende iwedzere kutarisa kuti zviri kuitika kuhange nezviri kuitika kukariba, kuti infrastructure yedu isvike pakuti tiri kuwana maximum energy kubva muinfrastructure yedu.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi amai Chinai Mutambasere vari parunhare kuBritain neStudio 7. Nezuro chitatu mutauriri wezesa vaGeorge Manyaya vakaudza vatori venhau kuti umwe yemichina miviri inogadzira magetsi wakange wagadzirwa. Dhora reZimbabwe riri kuramba richishaya simba kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica, sezvakaonekwa neZuro pamusika wemari yekunze wepasvondo webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Foreign Exchange Auction, apo dhora rekuAmerica rakange richitengeswa nemadhora mazana matatu nemana emunyika, kana kuti $1 to 604 Zimbabwean dollars. nyanzvi mune zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hurumende iri kuramba kunzwisisa kuti musikamutema hakuna kwaunoenda vachiti ucharamba uripo. Muzvinafundo Masocha vanoti tinofanirwa kurangarira kuti takatanga dhora reZimbabwe rimwe chete richienzana nedhora rimwe chete rekuAmerica, asi pataviri iko zvino panoda kugadziriswa nekukurumidza kuti vanhu vasarasa kuvimba kwavo nehurumende nemari yemunyika.
Tinoona sekuti kudonha kwemari ipi neipi zvayo pasi rino handi zvinhu zvakanaka. Vanhu vangangopemberera kuti zvakudonha kwairi kuita kuri kuenda kunobatana neblack market, vasingazivi mberi kwatiri kuenda uko, zvikari vachikangamwa kwatakabva kuti takabva ku1:1. Ike zvino tava kuma600 uko, tichaguma papi zvatiri kuteverera black market yatisingavoni kuti iri papi. Iyo black market yacho yadii kunge iriyo inodonha ichinobatana nezimudhora rinenge rakasimba. Saka reti inodonha iyo, mari inodonha iyoyo ndiyo mari inenge ichiinda kunoshayiwa basa iyoyo, ichidzingirira black market. Hongu vanhu vanoti zvakanaka nokuti hatizokwanisi kunge tichichajwa mapurisi eblack market, asi zvakanaka kwenguva yakareba sei zvakanaka saizvozvo tichitarisa kwatakambobva ku1:1 uku. Zvinozoitika apa ndozvokuti black market inomuka rimwe zuva yakakwira kuma1000 uku. Saka Zimbabwe dhora rodonha zviri izvi chete zvino zvinongopera chete kana kuti hurumende ichinge yakukwanisa kutengesera vanhu US dhora vaya vanoda kunotenga zvinhu zvavo kunze kana zvimwe zvavanoda kuita, kana yavakukwanisa kutengesera vanhu zvazvaimbeitwa kare kuti waigona kuenda mubhanga wondopuwa mari yako yeUS wondotenga, kana kuenda kumabureau of change wondotenga, kana kuauction kwavo uko kwavanonzi nhasi vatora mari yomunhu ahwina bhidhi iyoyo vomupa mari kwapera mwedzi nomwedzi akangomirira. Zvicharamba zvichipa puresha kublack market, vachienda kublack market kunotsvaga kuti vandohodha kana mabhizinesi amataira anodikwa muZimbabwe muyawo zvimabhizinesi zvimwe zvidoko zvinododha kunzeuku. Saka black market haina kwairi kuenda. Tingaiteverera hedu tigopemberera kana taakusvika papedo nayo, asi kangatizive kuti ike zvino iri kuma700 kuma800 zvinoreva kuti rwendo rwuchipo rwokuramba tichiuyisa zimudhora iroro kuti rinobatana neblack market rate. Asi chii chichazoitika kana rabatana neblack market rate kuma700 kuma800 ikoko? Hazvizoitiki here kuti black market yacho ichadonha yoenda kuma ichakwira yoenda kuma1000? Kuramba tichingotevera.
Professor Masocha, Reserve Bank of Zimbabwe foreign exchange auction system ii inoshanda here?
Manzura andiri kuita novari kuinda kunotenga mari ikoko ndokuti hainyanyi kushanda sokutaurirwa kwatiri kuitwa Reserve Bank. Mashandiro airi kuita asinga anonzi haashandiwa nemabhizinesi ndokuti kana munhu atengeserwa mari nereserve bank, reserve bank inenge isina mari yokumupa ipapo. Reserve bank inotora mari yomunhu iyeye yaatenga nayo yogara nayo kudai inenge ichimbotsvaka US dhora iroro kwemwedzi yakatiwo. Saka bhizinesi men uya unozomanikidzwa kuti asavhara wondotsvaga mari yake kublack market. Ndosaka black market iri mhenyu, ndosaka black market ichizoramba ichingova mhenyu. Supandambotaura kuti Reserve Bank haisi kukwanisa kupa vanhu kana kutengesera vanhu US dhora ravanenge vatenga kana kuti ravanenge vachida kutenga. Zvinozoita izvo kuti zimudhora rirambe richidonha richiramba richidzingirira black market iri kuramba ichikwira.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemabhizimisi vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS rinoti mangwana chishanu musi wa16 Gunyana ndiro zuva richadzorwa hunhu hwavo. mtungamiri weAtus vaObed Masaraure vanoti mangwana ndipo pachaonekwa kuti hurumende yairevesa here mukuti mari yevarairidzi yakavimbiswa nehurumende ichauya iri payaimbori muna 2018 sezvakataurwa negurukota rezvemari vamtuli Ncube. VaMasaraure vati varairidzi vari kufara asi vakamirira kuona zvinoitika pazuva iri panotambira varairidzi mihoro yavo. Ngatinzwei vaMasaraure vachirondedzera.
Mangwana musi wa 16 September tokutarisira kuti hurumende ichadzorera muhoro wedu wataisimbotambira tisati tasvika patakabirwa mari pana October 2018. Takunyanyosifara nenyaya yekuti mashoko aya akataurwa navamuturi Ncube anhu vemubato womwe wenyika. Vakazvitaura izvi musi wa 2 August apo vaizivisa kuti muna September tichange takutambira mari yakavandudzirwa.
VaMasaraure, chii chaicho chamuri kutarisira mangwana kubva kuhurumende?
Tinoramba tine tarisiro kuti hurumende ichagadzirisa nyaya iyi.
Ko, kana hurumende ikakundikana mukuita zvamunoti yakakuvimbisai moita sei?
Kana vachinge vazokundikana nyaya yakudzokera kuvarairidzi, toramba here tichidya nhoko dzezvironda? Toramba here chinonga svosvine muromo? Toramba here tinyerere tichidyiwa sedemba takasvinura?
VaMasaraure, varairidzi vakabatana zvakadini panyaya iyi?
Tiri kutarisa kuti nyaya iyi iri kubatanidza varairidzi vese. Havasi varairidzi vati chete vari kuchema nenyaya yemuhoro. Nyika yese, munhu wese ari kuti dai muhoro wedu wavandudzirwa. Tikutarisa kuti kana chisungo ichabuda tichange taakuzofamba pamwe chete tichiita chiwirangwe pane zvatinenge tawirirana.
Pane zvamamboti manzwa pamusoro penyaya iyi here kubva kuhurumende?
Tiri kunzwa izvezvi mahunga hunga yekuti hurumende haisati yakwanisa kuzadzikisa chivimbiso chainge yatipa. Zvinotirwadza zvisingabviri kuti kana chiri chokwadi kuti vakundikana, vari kuratidza kuti havana hanya ndidzidzo yevana vatinodzidzisa, nekuti tinokwanisa kungovadzidzisa chete kana isu tichinge tine muhoro unokwana unoitawo kuti tirarame sevanhu. Kana tasvika kwatasvika uku kwaakumawere kwekuti chiri kuondomoka dzidzo yevana, varairidzi havazoondomoke, vanodzoka kune munhu ari kugadzira nhamo yavo vachichema kuti angatigadzirisei nyaya iyi isati yanyanyoshata.
Avo vange vari mutungamiri weAtus vaObed Masaraure vari parunhare neStudio 7. Nhasi mutungamiri wenyika yeAngola vaJoao Manuel Goncalves Lorenzo vari kugadzwa semutungamiri wenyika zvichitevera kukunda kwavakaita musarudzo dzomutungamiri wenyika musarudzo dzakaonekwa kuAngola zviri pamutemo. Nyika dzakawanda dzauyawo kumusangano uyu. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kumirirwa nemukuru weUnited States International Development Finance Corporation vaScott Nathan, mumiriri weAmerica muAngola vaTuli Nabo Shingi nemumwe mukuru mumauto eAmerica Ambassador Andrew Robert Young. Mutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa varikowo kuRuanda kumusangano uyu. Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro cheTswane University muzvinafundo reKimkonza kuti tinzwe mafungiro avo.
Zimbabwe kataza ukama hwayo neAngola ukama hune nhoroondo yakati rebei. Unotobva kunguva yekurwa kwehondo yerusununguko, Zimbabwe neAngola dzanga dzichidyidzana chaizvo, dzichibatsirana kusunungura nyika mbiri idzi kubva kutongiwa udzvanyiri. Asi hazvida kugumira ikoko, tinotarisa mukusununguka kwakaita Zimbabwe. Angola yakanga yasununguka kare. Mukusununguka kwakazoita Zimbabwe tinoona kuti yakabatsirwa zvakati wandei pakudyidzana nenyika yeAngola. Saka ukama hwagara hwanga huripo kubva muhondo yerusununguko kusvika nyika yeZimbabwe yasununguka tinotarisawo kuti nyika mbiri inyika dzinokwana mudunhu resadec zvese izvozvo zvinowedzera kudyidzana kwenyika mbiri tinotarisawo america neangola america neangola ndinoona sekuti ukama huripo ndehwekudyidzana pamusoro pezveupfumi tikatarisa nyika yeangola inotariswa nenyika dzakawanda sekuti inyika yakanaka kudyidzana nayo nekuda kwekuti ine mafuta ainayo munyika mayo anocherwa munyika mayo saka nezvicherwa zvimwe zvakaita sana diamond saka angola inyika inotariswa nenyika dzakaita sana america nedzimwe nyika dzakabudira senyika ine yakanaka kuti vadyidzane nayo nekuda kwezviwanikwa zvinowanikwa maiyi
mabatanyeya yeupfumi apo ndaona panhume dzatumwa navabiden kuangola ari kutungamirira chikwata ichocho ndiva Scott Nathan, Chief Executive Officer veUnited States International Development Finance Corporation. Zvingadaro zviri mumaringe nenyaya dzekuti pari kutevererwa nyaya dzeupfumi nai?
Hapana mubvunzo ipapo. Nyaya dzeupfumi inyaya dzakakosha kunyika dzekumadokero idzi. Saka vaScott Nathan vari kutouya vachiongorora kuti ndepapi pangasunganidzwe. Kudyidzana kweangola neamerica ngatitarisei futi vazhinji nyaya imwe iri kunetsa pasi rose inyaya yezvemafuta nyaya yeoyi nekuda kwehondo iriko pakati peukraine nerussia saka nyaya dzezvemafuta idzi nenyaya dzezvemasimba yatingati energy inyaya dzakosha pasi rose saka america iri kuzviisa pachinzvimbo chakanaka kuti kana yozotaura nyaya yayo vanonzwanana zvakanaka neangu
mumwewo atumirwa pachikwata chavabiden mukuru mukuru kwazvo munyaya dzemauto muno muamerica varobert young zvinodaro zvine chimwe chingada kubatanidzirawo nyaya dzekuzvidzivirira kwenyika here
hongu panyaya dzekuzvidzivirira inyaya dzinofanira kunge dzakakoshera america saka ndokusaka yatumawo nhume pakati pevanhu vatumwa iri imwe yevanhu vanoita vanoongorora nyaya dzekuzvidzivirira
muzvinafundo Ricky Mukonza vachitaura parunare vari kuHarare naEvans Sininga weStudio 7 tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi muNewsday mune nyaya inoti vakamborwa hondo yerusununguko vezanupf vaudza mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa kuti vaise parutivi zvigaro muparamende zvinopiwa kuvana kune avo vakamborwa hondo yerusununguko kuma1970 vamunangagwa vanonzi vakapindura vachiti vakamborwa hondo yerusununguko vari kutarisira zvakawandisa kubva kwavari muNewsday makare sangano reConfederation of Zimbabwe Industries rinokurudzira hurumende kuti itsvake nzira yekugadzirisa zvinhu zvanetsa munyika kwemakore mazhinji nokuitadzisa kubudirira mune zveupfumi kusanganisa kushayikwa kwemari yekunze nokushaya simba kwedhora remuZimbabwe yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
makadi makadi pastudio 7 ndaitavo chichemo veduwe ndakabigwavo nhumbi navanhu vebhazi reblue line vakabva kuno musi wa8 september ndokubva ndichinoburukira parutenga ndasvika paya parutenga vakangonditi kwaiburukai tinokupai nhumbi dzenyu dzimwe dziri pakeriya dzimwe dziri mubhuti dzimwe dziri muno mukati saka muchiburukai mugamuchire zviri pakeriya ndichifanira kuburusa zviri mukati saka pandakabuda pazhe paya ndokupawo kuti ndipeuya chipepa waiye uchakura pamusoro pekeriya wakangosvika achirova bhazi richiinda kutaura izvozvi kudai nanhasi ndongovapo parutenga kubva musi wa8 ndakarimirira bhazi iri harina kudzoka veduwe ndibudzeivo kuti namashandiro atinoita kunosa madhongi ndobhadharisiwa lagege 3000 zvinhu zvangovotizana nokuti havo dai vakandiudza kuti hai parutenga hatimiri ndakarega kukwira bhazi ravo movonavo sokuti ndizvovo here kana iye manager weBlue Line wacho achizviwa ativudzewo maoparitero ake vanhu vebhazi reBlue Line rakasimuka musi wa8 September kuno kuBosman
muchema nechikumbiro chekuti achikumbirawo kuti nhengo dzedu anawiwa obscala nevamwe vese vakasungwa vaburipe nekuti isu tikaramba tichitaura kudaiwo zvinotidzokera sure nekuti 2008 kana kubva 99 takashungurudza zvikuru nebato rezanup asi isu hapana munhu watinombogona kuti tinowavo tinomushungurudza tine simba takasimba kuvadarika tine pawa kuvadarika tine mari vamwe wacho kuvadarika futi asi tinenge tichida kuti nyika itongwe zvakanaka igare zvakanaka chobzikana nevamwe vake kunyatsini vakasungwa vamwe vedu vetipoc handioni chavakakanganisa handioni mhosva yavo yavanopomerwa kunzi vakaita usingabati kusingaonekwi bavha dziri kuba kukoti ku vana vachijenda bavha dziri kuba na henrieta rushaya vari kupiwa mabheru asi vachida kubuda neupfumi hwenyika zviri pachena zvinoonekwa mabhazi ugold vachida kuenda navo kunana dubai kunotengeswa asi vari kuburiswa isu panapa tiri kuchema nekuti chobzikana ari kusungwa asina mhosva kakawanda uyiwa achisungwa asina mhosva kakawanda vanhu vetiposi vachisungwa kubva iri mdc chaiva vatsvangirai vachivapenyu vachishungurudzwa saka munoti isusu hatigoni kuti katanga kuti ari kwake ngaro ari ikoko werimwe bato munozozvigona here kuti tingazvimisa
ZANU-PF ngatibirira this maelection ari kuya muna 2023 toita hondo muri kuona kuti tiri kudzingwa kuno kwatiri kugara mhiri kwemakungwa kuno tiri kudzingwa because of meme vanoti kana muda kugara upenyu hwakanaka endai munobvisa vamunangagwa endai munobvisa hurumende iripo iri kutongai gare upenyu hwakanaka toya tikaita hondo toya tikavhota ukoko tikaya tikavhota hatiwiri mahara titovhota mapedza motibirira tiboregedzai dzikayanya yekubirirayo manyanya kubirira vana vezimbabwe munojiva muchiguta mega isisu hamudi kutipawo zvamunoguta nazvo
makadiko pastudio 7 ana mukoma hwande nevamwe vose vashamarari ini ndangotaurawo panyaya yekuti kune vari kumamisha vatori kune dzimwe nzvimbo dzokutoti distance yacho kuti vaende kunorejistirwa havakwanisi endai kumirawo mamp edu esisi vanengevachi varinge vachivhoterwa iko kunzvimbo dzakadaro vameke shuwa kuti munhu wese arejista kuvhota here nekuti hatitombofaniri gore rino 2023 hatombodi mafaniri tidi vhoti inorasika munhu wese ngaavhote obvious munhu wese ari kuvhotera sisi haa nivhoterawo zano aya nedambudziko zvakare neimwe nyaya vanhu vasanyanya kusora vanhu vekumachecha havana mhosva vanenge vangosvikirwa muda kuti vadini vanhu vasanyanya kutsoropodza machechi vane kuti mutori nemavhoti edu mumachechi mumwe vanhu vanenge vachitsoropodza kuti zvakazoti zvakazoti hapanawo zvavangaita vanhu vaa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai madzo enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi zesa inoti kudzimwa-dzimwa kwemagetsi chiratidzo chekuti zvemabhizimisi zviri kufamba zvakanaka naizvozvo panoda magetsi akawanda uremu hwedhora remunyika hunoramba huchidonha tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muna chris gande munhau dzeisindebele